mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 11 chikunguru 2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva netsu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti rezvinoi zviri muchirongwa chanhasi sangano rezimbabwe exiles forum rinokurudzira zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa zvinoda kuenda kumusha kunovhota kuti zviende kumahofisi eeconomic freedom fighters munzvimbo dzavanogara musouth africa hurumende yakazivisa nezuro kuti ichapa mapato ezanu pf nemdc alliance bhiriyoni remadhora sezvinodiwa nemutemo sangano rinoona nezvenhabvu pasi pose refifa rakazivisa nezuro kuti radzora zimbabwe mumitambo yenhabvu yepasi pose iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc umwe muzvina bhizimisi musouth africa vatino mambeu vanoti pane zvizvarwa zvezimbabwe zvizhinji zvinoratidza chido chekuenda kumusha kunovhota vamambeu vanoshandavo nesangano rezimbabwe exiles forum vanokurudzira zvizvarwa zvezimbabwe musouth africa zvinoda rubatsiro rwekuenda kuzimbabwe kunovhota kuti zviende kumahofisi ebato rinopikisa musouth africa reeconomic freedom fighters mumaguta avanogara musouth africa vagotsanangurirwa zvokuita zvondo rapera mutungamiri webato iri vajulius malema vakakurudzira zvizvarwa zvezimbabwe kuti zviende kumusha kunovhota vachiti bato ravo richabatsira nemabhazi ekutakura vanhu kuenda kuzimbabwe tabata vamambeu kuti tinzwe mamiriro akaita zvunhu
nhau yakataurwa nemutungamiriri weeff commander in chief vajulius malema inhau yakatambirika zvikuru pakati pezvizvarwa zvenyika yezimbabwe zviri muno pane urongwa kana matanho ari kuda kuti atorwe nemasangano akasiyana siyana anoona nezvemagariro evana vezimbabwe mukati menyika ino kuti vakwanise kuteerana nenhau yakataurwa navamalema saka iyo inhau yakatikoshera uyezve inhau yatinokurudzira kuti nguva nenguva vana vezimbabwe kungava kupi nekupi kwavari zvavo ngavaitambire sekutaurwa kwayakaitwa navamalema tichirangarira kuti vamalema vakataura vakati mumahofisi ebato ravo mukati menyika yesouth africa vane kodzero yekutambira vana vezimbabwe vane urongwa hwekuzoenda kunovhota pasarudzo iri kuuya saka isu tinoramba tichitaurirawo vana vezimbabwe kuti vatore mukana uyu kune vasingakwanisi kuenda kunovhota panguva ino vatore mukana uyu vanyorese mazita avo mahofisi eeff ari mukati menzvimbo dzakasiyana siyana dzenyika yesouth africa munana johannesburg pretoria cape town madistrict avo ese eeff vanokwanisa kuenda vachinonyoresa mazita avo kuitira kuti pakuzonounganidzwa kwemabhazi neurongwa hwese hunotevera vanenge vachizikanwa mukati menzvimbo dzavari kuti vachazofamba sei
so kuziva kwenyu imimi mune zvizvarwa zvezimbabwe zvakawanda here zvinokwanisa kuenda kumusha
semaonero edu zvizvarwa zvezimbabwe zviri mukati menyika yesouth africa zvine shungu dzekuenda kunovhota zvakati wandeyo munorangarira imi kuti tine makampeni atakamboita mukati menyika aikurudzira vanhu kuti vaende kunonyoresa kuvhota saka vazhinji vaenda kunonyoresa kuvhota munzvimbo dzakaita sana Belt Bridge saka dambudziko rakanga riripo ndiro riro kuti zvichida manzvimbo dzavanoshandira mukati mamabasa avo ndo maizonzi kuda mungava nekunetseka asi urongwa huripo ndehwekuti vakumbire kumabasa avo kuti panonozondosvika mazuva aya sezvo tava neurongwa hwetransport yamahara iripo vakwanise kuregedzewa nevarumbi vavo vanoshandira wagone kuenda mukati menyika yezvizvarwa vachinovhota. Asi munguva yekunyoresa kwekuvhota, zvizvarwa zvezimbabwe zvaiya pakabhota zvichidzokera nehuzhinji hwazvo zvichinonyoresa kuti vakwanise kuvhota. Saka tinotarisa kuti vanhu vese vakanyoresa kuvhota mukati mesarudzo dzinotevera vakwanise kuenda vachinovhota. Kana vachinge vakundikana, mukana wakataurwa nava Julius Malema uripo kukurudzira kuti vanhu vanogara mukati menyika yeSouth Africa vakwanise kuenda kunyika yezimbabwe vachinovhota saizvozvo.
Avo vange vari vatino mambeu vanoshanda nesangano reZimbabwe Exiles Forum vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Hurumende yakadzivisa nezviro kuti yakapa bhirioni remadhora kumapato eZANU-PF neMDC Alliance sezvinodiwa nemutemo wePolitical Parties Finance Act. Mari iyi ndeye nguva pakati pa 1 ndira 2023 kusvika muswa 31 zvita 2023. Ko mari iyi ndeyei uye inopiwa mapato akadini? Tabata gweta rakarerekera kubato reZANU-PF Dr. Simba Mavaza kuti titsanangurirwe.
Mukutedzera mutemo wenyika, hurumende yaburitsa mashoko ekuti kune chikamu chemari chinopfuura bhiriyoni rimwe chete remadhora chiri kuzopiwa mapato anonge akabudirira kuti awane, kana atingati pachirungu qualifying parties, anowana government grant ekuti ashandise mukugadzirira mukurarama kwavo nemukugadzirira nyaya yekuvhota. Zimbabwe ine mapato maviri akawana mapercentage anodiwa kuti ukwanise kukwalifaya pamari iyoyi. Mapato anoti MDC inotungamirirwa navamonzora neZANU-PF inotungamirirwa nevana veZimbabwe. Saka tikatarisa mutemo unotaura iwo kuti bato rinowana mari nekuda kwekuti rawana vakawanda sei pakuvhoterwa. Saka pamavhoti edu kana mavhoti ekutanga akaitika 2018, bato rinonzi Triple C rakanga risipo. Nekuda kwaizvozvo, bato reTriple C harina mugove, harina charo, harina cheuviri nekuti rakanga risipo. Saka harina mavhoti anoverengwa kana anoverengeka. Kuvanhu vakavavhotera pane aya atingati ma-by-elections, vakasa pamwe chete vese, havasvike chikamu chinodikanwa kuti vasvike panhamba inodiwa kuti vagowana cheuviri pakugovana kwemari inopiwa mapato. Iyi mari haisi yekugadzirisa kuvhota kana ma-elections. Imari inopiwa mugore rega rega nekuti Constitution yeZimbabwe inobvumira kusakurira nekudividzira demokrasi.
Avo vange vari gweta rakarekera kubato reZANU-PF Dr. Masimba Mavaza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Tabatawo mutauriri wemutungamiri weMDC Valoid Damba tikatanga nekuvabvunza kuti zvinhu zvakamira sei mubato ravo.
Zviri kufamba musangano tiri kugadzirira kuenda kusarudzo, asi muri kuzoyaivi mimi kuti tine nyaya dziri kumatare dzimusha dzakati wandei. Chekutanga tine nyaya yedelimitation isati yanzwika. Chechipiri tine nyaya yemacandidates edu akarambirwa mari nezek. Saka ndoimwe nyaya ichazopinda mudare musi wa18.
Chii chamunotarisira kuti chibude uyezve chii chamunoda kuti chiitwe kumatare edzimusha?
Chatiri kutarisira kuti chibude ndechekuti tibvumidzwe kubhadhara mari dzemanomination fees kuti makandidates edu akwanise kupinda musarudzo. Kana machinorambwa ngavarambwe nevanhu, kwete kuti vanorambirwa neZANU-PF sebato riri kutonga riri kutya election. Chatiri kutarisira kuti izvo judiciary ngainge ichidzamisa pfungwa dzayo nekuona kuti zvinhu zvakaitika tinge tisina control. Zeki mamachines ayo ndoanga asingashandi, banking system yavo inge iri down. Saka tiri kutarisira isu kuti majudges nganga achitarisa chokwadi, vasinga vachiramba kushidzirwa, ndozvatiri kutarisira kubva kune judiciary, ndozvatiri kutarisira kubva kuzeki.
Bato renyu rinofunge pamusoro pevamwe vakuru vebato iri vanonzi vakaenda kunopinda kana kunojoina Triple C?
Chekutanga regai nditemukoma Joseph, zvinobvumirwa pamutemo wenyika nekuti isu tiri bato rinogara riri pasi pemutemo wenyika. Munhu anobvumirwa kusapota pati yaanoda. Ndofunga muri kuona zvakare kuti kumamwe mapolitical parties even kuTriple C kune vanhu vakabuda vakanosapotawo zano, vamwe ari kubuda vachiita maindependent. Saka ingori mvungamvungano, ringori besanwa zvinoitika mukati memapolitical parties nekuti hakuna ari fixed mu one political party. panenzi pane freedom of association ne freedom of choice saka izvo tinobvumira ma members edu kuti aguta zvedu anoenda kune vamwe kungotenderedzana nekutenderera
zvikanganisi bato renyere kana kuti kuri konzera kuti rishaye simba rakawanda
andifunga kuti zvinokonzera kuti bato ringe richiitaya richishaya simba nekuti mukatasa imimi muna 2006 bato remdc rakatsemuka nepakati kubva kumusoro kusvika kumawadi wawoshwe ngubi wakabuda nao Gibson Spanda ni mangu members bati batulaka salari kasimba njimbo zao zikaturgo nana tenda ibiti ni wangu nana maimu zwa nituko zani kupe muna 2014 batulaka tsemu kazwakari wana biti wakabuda asi batulaka wakari replace wakari nana wangu nzora ni wangu wakasara saka hiko zunezu kana kukini wangu wakubuda iko zero zao batulaka nofana kusalari jisimba ndi nofana richeto salari jisimba rakafanana nemazino eshaki akadona kunobuda matsva
nezuro hurumende yakazivisa kuti bato renyu reMDC richapiwa mamirioni mazhinji sezvinodiwa nemutemo sebato rinopikisa mari iyi ichabetsera sei vadamba uye muchaishandisa sei sebato
chekutanga regai ndataura kuti mari iyi haina kunyanya kuwanda sezva muri kuona mazero akanyorwa hapo mari yemuzimbabwe hango mapepa mukai transfer mari yekuendesa kuma United States dollars inobudisa $33,000 in United States dollars saka mukaona kunzi 200 something aiwa mapepa manhamba chisa ayo haina meaning mari iyoyo 33,000 ka haitombokwana kubhadharira masalari evashandi vepa harvest house saka imari changuenda kwa administration nekubatsirwa one or two things but otherwise bato rinofanira kusupportwa nema members aro through ma subscriptions saka isi mari yekuti tingabata tonyanyozvirwa diti kuti tapiwa mari i 33,000 United States dollars
vadamba zvimwe zvamungada kuti vanhu vazive ndezvipi
chandira kuti vana vezimbabwe vazive ndechekuti bato redu riri pakati pekumbunyikidzwa nekurwiswa nezanupf zanupf uri kushandisa maorganizations akaita sefas cio military intelligence nekuintimidata mamembers ejudiciary chinangwa chavo chiri chekuparadza musangano wakamira muchokwadi kumira nevashandi nemastudents saka vana vezimbabwe davangovataurira kuti kusina macandidates akarambirwa endai munovhotera munongononyora kuti MDC pamabalot papers enyu kuratidza kuti tiriko zvokuti mbunyikidza havakwanisi ndavaspoira mapapers nekunyora kuti MDC
avo vanga vari mutauriri wemutungamiri weMDC Valoid Damba vari parunhare nestudio 7 chombo tarifa zviri mumapepa nawo anasi Newsday rinoti ongororo itsva yakaitwa nesangano reAfrobarometer inoratidza kuti vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana kana kuti 70% vanogara vachitya mhirizhonga inokonzerwa nezvematongerwo enyika munewsday makare dare redzimhosva rakatonga kuti umwe murume wekuapworth Benjamin Mpombwe akasungwa mushure mekupotsera matombo kumotikari dzinofamba nemutungamiri wenyika arambe akavharirwa kusvika aongororwa nachiremba kana achigona kutongwa zimlive.com rinoti varume vekuchina vaviri vakabirwa mari inoita zana rezviuru remadhora ekuamerica mushure mekunge mbavha dzapinda mumba mavakanga vari vakavatorera mari uye nepfuti yavaiva nayo newzimbabwe.com mune nyaya inoti sangano rinorwira kodzero dzevanhu reheal zimbabwe trust riri kupomera mhosva sangano rinotsigirwa nevasori reforever associates of zimbabwe richinzi rinoronga zvemhirizhonga dzine chekuita nezvematongerwo enyika rakabatana nemadzishe nevakamborwa hondo yerusununguko yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
pastudio 7 maswera sei inini ndiri kuona kuti vanhu vezanupf wavhiringidze misangano yeCCC nyaya iripo ndeyekuti mazuva ano vanhu vaane mafoni saka pese panoitwa misangano yeCCC pari kuzarisa zvekuti vanhu nguva diki diki tatozviona kuti kuchipinge kwakamira sei chinhoi kwakamira sei kugweru nhasi kwaitwa musangano kwakamira sei kwakuona kuti zimbabwe yese yazara kuna vachamisa Saka the best chawanga toita paku viringa watu wanawasa ungana. Ende wanu nekushika kuro wind whatever. Watu vawara mira mzimba zao. But azure ukuti hana ze wanu madichinja. Vanu washa vota zwa wanuda. Ticho chokwadi. Imimi wana poro nyati imimi mnonye pera wate amona chamanzo imimi. Chamuno zwacha ichaizo ngeche zanu vio vichete. Chumwezeze zamuna zwa munu nzwa. Iwo mapurisaya mnongo mira miro wa umurodi. Kwa mwacho neche kuzika chachacha havana, hoto onati mnarukuta mbuzika. Batishamuru shingira chachacha hapa atichuone hapa. Asimu chaona inche gorino, which is different from any other years.
Pa studio 7, pa studio 7, tulote ni mpo ndi bunzira ukune awo wese wali kumirira kunda kita ma president. Wali uwe opposition party. This special kuna nawa maduka. Nana amonzura, nika mwene njibuzi mwonzura ndiwe zanu pia. Nivamo visa. Vana vandewe upo zini pati ereka na kutimese vana maduku makamira zanu pia. Kwa ezi hivi mimi msinga kwa nisiku mkuti ma upo zini pati obatana o wirana kutuwabise zanu pia. So shineta mamma pata kata sikuna na South Africa na EFF. Vanu batana nirira nira mai mai. Vanu batana. Kwa kwa ezi hivi mimi mwakatizi. Ende kwa ezi hivi mimi eni mapato asingaru isi ni zanu pia. Kura kutimesa wana maduku makapisiro mari ni zanpivu. Vesa wawaruku kujia wawaruku mira mapresini. I zanpivu yoga yoga. Hapana opposition pati kujikuwa neso nchamisa. Why is this? Vamna ngagwa. Vachigwa. Ni mnana chamisa. Mwanamu diki diki. Mwanamu diki chamisa kubusi chaishu. Aka tu nzana ni mwana wawo. Kata ndo number 3 baba na waka swara baba mnangako. Kwa why is if I start fighting na chamisa baba mnangako?
Kutoterera zvirutaura na mnangako watanga tsigire mhiri zvunga. Zvinopisa tsiti. Maitanganwa here misodze garo. Kuti noche mari doubt angu rubatsirwa sirida kutokutya. So don't ever I believe whatever come out of mnangako's mouth. That man knows on the platform, I mean on media, I'm not sure about the answer to the mission. Private, I'm not sure about the answer. First class, let's say.
Masura say, studio 7. Maone rango chirongwa, chana male machaka naka. Zacho bate andioni, bachibudira nukuta hakuna vanu. Bandinga ona waka register kufote, South Africa. Wangawe ya kuzimbabwe, except wagara wachungova nemishe ni yoku ya kuzimbabwe, noti kutizo, vashinji, vanuari illegali, vashinji wano gara siriku nzeko mtemo, saka kutiwa zufunga zukuti, toenda, ndo jamba tukontofota, andiwoni, plasma, bazi acho, maone rangu, anogona kungo, neteka pa board, zikangofa saka load, andoni zichishani.
I'm sorry if you tinoshami sika kuti sei live talk yakungoita 30 minutes. The next 30 minutes munenge makudzokorodza zvatamboita kwese kubva pa 8 o'clock kusvika pa half past 8. Sei suicide 1 hour from 8 o'clock to 9 o'clock continuous. Zviri kumbofamba sei namanje since it started ndinoshaiwa kuti sei zvichifamba sekudaro. Pamwe tinenge tine maprogram anenge achibata moyo zvakanyanya inoguma yangoenda pa 30 minutes. Yosongodzokorodza kuti zvatambonzwa nezvatambotaura. Sei tisingakondinyu for 1 hour tichinzwa live talk sezvazvaita kudhara pakatanga studio 7 dzatende.
Studio 7 apo makadiko vashamarari ana mukoma jonga ana mukoma tanomoka wambe ana sisimave ana kutaura pamusoro pezanupf unoti kwahainda uina maningi hakuna zanupf ichawina zanupf yakapera kudhaya pamberi nemukomana pamberi nevachamisa tose ngatovhotora vachamisa vapinde pachigaro nyika iyo nokusununguka iyi zviro zvoona kunakira munhu weshe kwete kunakira vanhu 20 chete. Munhu wese ngandovhotora CCC zviro zvione kunakidza. Ndabonga pastudio 7 sitoandita zviwayo nokuchipinge kwamariya.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number chinoti +1 202 465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sangano rinoona nezvenhabvu pasi rose reFIFA radzora Zimbabwe musangano iri. FIFA yakambomisa Zimbabwe mukutamba mitambo yenhabvu pasi payo, asi iko zvino inoti yaronga kuti Zimbabwe idzoke. FIFA yaomba chikwata chevanhu vachagadzirisa zvunhu muzifa kuti zvifambirane nezvinodiwa neFIFA. Tabata nyanzvi mune zvemitambo vaBrian Musekiwa kuti tinzwe zvizhinji.
Akade yenyu mukoma wande, ndinoona zvichifadza zvikuru kuti FIFA Council yapasa kulifta suspension yanga yaitwa imposed on Zimbabwe muna February of last year, zvichireva kuti Zimbabwe yanga isingabvumirwi kutamba mutambo wenhabvu with other nations. Saka pazouya lifting of this suspension, zvinhu zvinofadza. Munongoziva kuti Zimbabwe inyika inofarira mutambo wenhabvu. Mutambo wenhabvu ndo the number one sport muZimbabwe. Saka vanga vachinyimwa chaizvo kukwanisa kuona or kuparticipata zvinhu zvavanofarira muZimbabwe. Saka zvinhu zvinofadza, and ndaona kuti pakulifta masanction masuspension apa, it looks like FIFA yapa matems anofanira kuitwa follow neZimbabwe kuti izokwanisa kudzokazve as a permanent member of the countries zinoparticipata munyaya dzenhabvu idzi.
Zvamabata pane zvatiwa neFIFA ndezvipi?
Saka vari kuti ivo vanominata committee inotarisira vanhu vana Lengo Debele, Rosemary Bukadza, Nyasha Sanyamandwe. Handiri asoziva hangu kuti vashandisa criteria ipi kuti vauye nemazita aya evanhu vanenge vari mucommittee. But committee yanzi inofanira kuchirana maaffairs, madaily affairs ezifa, inofanira kuita restructure zifa administration, inokwanisa also kuti ione kuti pane collaboration between zifa ne minister of sport other entities zvinoinvolva zvenhabvu izvi. Saka zvinhu zvinofadza pakuti mukada kuona the way FIFA was run before suspension yanga ichiranwa kunge munhu ari kurana mumba make chaimo. But I think vanhu ava ndine faith navo yekuti vachaunza proper structures anoitwa recognized internationally kuti tikwanise kutidzokera back kwatanga tiri makare.
Vanhu vasarudzwa neFIFA ava vane nhoroondo here mune zvenhabvu, uye vakasarudzwa nani, vakasarudzwa sei?
Pane 3 vandinoziva vane nhoroondo. Rosemary Bugaza anga ari coach wenational women's team, also akambotambira Zimbabwe Vesilingo Mutasa, also akambotambira Dynamos, vakambove mukuru weDynamos. Sungu Zandevele akambotamba nhabvu. Nyasha Tashinga anyatsoziva hangu kuti vasamshuwa vanhu vese ava vasarudzwa vanhu vanoziva nezvenhabvu. But anyatsoziva hangu criteria yashandiswa kuti vasarudzwe. But even though variwo vasarudzwa, tine chishuwo chekuti vachakwanisa kuunzawo zvinhu zvakanaka wakanaka wekuti zifa iramwe zvakanaka. Ndo zvatirikuda.
Nyanzvi mune zvemitambo vaBrian Musekiwa vari parunhare muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti musangano warakaita unoratidza kuti kupinduka kwekunze kana kuti climate change kwava kukonzera kusawirirana pakati pevanhu vechifulani vemuChad. Vakataura mumusangano uyu vakakurudzira nhengo dzesangano iri kuti dzitsvake nzira dzekupodza kusawirirana uku nguva ichiripo. Musangano wenyika dzemubatanidzwa weEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS dzakadoma mutungamiri weNigeria vaBola Tinubu kuti vatungamire sangano reECOWAS. VaTinubu vanoti vacharwisa kusagadzikana nevanorwisa mwero uye kusimudzira utongi hwejekerere munharaunda yeWest Africa. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutunga Mutungamiri weAmerica wa Joe Biden vakasimuka nezuro kubva muLondon vakananga kuVilnius muLithuania kumusangano wesangano reNATO. Musangano wavo wekutanga vachisvika kuBritain waive nomutungamiri wenyika iyi Rishi Sunak. VaBiden vakazosanganawo naMambo Charles VI veUnited Kingdom. Mukuziya nezvenyaya yerwendo urwu, Evans Sminga abata munyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha kuti tunze maonero avo.
Musangano mukuru chaizvo unoendera vaBiden kwavari kuenda kuLithuania kunotaura members NATO asi vachipfuura nokuBritain kunotaura nomutungamiriri wekuBritain vaRishi Sunak kokutanga kuti vataudzane vakagara pasi vari vaviri asi zvirevo kuti vanenge vasingataudzani kubva pasarudzwa mutungamiriri mutsva kuBritain.
Iwo musangano pakati pavaBiden navaSunak unonyanya kukosha pazvipi?
Vadzi kwedzimwe nyika kungava ukama hwezvokutengeserana, ukama hwezvezvombo nokurwisana kuri kuita Ukraine neRussia vakabatana neBritain ishamwari neshamwari dzinotombotanga dzati munu-munu vasati vazoenda kuna vamwe vemubatanidzwa weNATO kunotaura neizwi rimwe. Inguva yakakosha chaizvo kuti vaBiden vapfuure nokuBritain vachienda kunosangana namamwe maleaders, nokuti tinoziva isu kuti nguva dzino America yakapa Ukraine dirty bombs, mabhombu mamwe akatobhaniwa nedzimwe nyika kuti ikwanise kuzvidefenda nekuita hondo kwairi kuita neRussia. Saka vaBiden vari kunotsanangura nyaya iyoyovo kumutungamiriri weBritain, ndeimwe yavari kuita kunotsanangura, nokuti mabhambo iwayo haakurudzirwi nemubatanidzwa weNATO, asi NATO inobvumira nyika dzimwe dziri mubatanidzwa imomo kuita zvadzinoda nezvombo izvi.
Titarisewo musangano weNATO wavari kuzonopinda uyu, zvinozomira sei sezvo mambobatawo kuti iyo NATO yacho hainyanyi kukurudzira mhando dzezvombo zvakadai?
Vari kuinda vachinotaurawo makuhwavo pamwe nokusimbisa ukama, vozoenda kumusangano weNATO vava nedama rimwe chete kunotaura kuti chii chavangabetsera nacho kuUkraine. VaBiden vakasaina mutemo wokuti Ukraine ipuwe mabhambo iwayo, nokuti vanotivo Ukraine haisisina zvombo zvakakwana, ende America neshamwari dzayo dzomuNATO havangagari vachiona Ukraine ichitorerwa nyika yayo nokubhombewa munyika mayo neRussia ivo varipo vaine zvombo zvacho.
Ngatitarisewo Russia yacho kuti inazvowo here zvombo zvemhando iyoyi?
Zvombo izvi Russia yakatombozvishandisavo muUkraine, saka America ingazokonerei kupa Ukraine zvombo izvozvo? Saka kunosimbisa ushamwari hwagara huripo huchizikamwa nomunhu wese pavari kupfuura nokuBritain ikoko, vozoenda kumusangano wavakuru vakuru vebatanidzwa weNATO uyo uri kubetsera zvekare Ukraine kuti ikwanise kuzvidzivirira kurwiswa kwairi kuitwa neRussia.
Avo vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kumasvingo naEvans Sminga weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoda kuenda kumusha kunovhota zvinokurudzirwa kushanyira mahofisi eEconomic Freedom Fighters munzvimbo dzavanogara muSouth Africa vagoziviswa kuti vangabatsirwa sei. Hurumende yakazivisa nezuro kuti ichapa mapato eZANUPF neMDC Alliance bhiriyoni remadhora sezvinodiwa nemutemo. Sangano rinoona nezvenhafu pasi pose reFIFA rakazivisa nezuro kuti radzora Zimbabwe mumitambo yenhafu yepasi pose. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri maoko Marcus Gande nenhau dzeIsindebele.